zvinotambudza chaizvo vevagari veku Africawo vanewo tarisirawo kuti nyika yakaita seamerica inofanira iri nyika inofanira ichitevedzera anonzi maprinciples edemocracy. Tozoziva kuti ivo vatrumpwo vari mupinuwo vanoti marights avo ekuchallengawo maelections, but zvinhu zvatasina kutinyatso tarisira sevanhuwo vari kugara muno muamericawo nevanhuwo vanowotarisirawo kuti hurumendewo kana maelections angoitikawo zvichinziwo vanhu vakavhotawo the will of the people inofanira kurespect.
Tichitarisa zvamataura kuti dzimwe hurumende dzekuAfrica dzakange dzakatarisawo ikokuno kuti zvichabuda, munoona vachizotora sei zviri kuitika izvi?
Ndinovashembe zvinhu zvinotambudza chaizvo chaizvo, especially kune nyika dzega dzichiri kukura munyaya dzedemokrasi. Tinoziva kuti nyaya dzedemokrasi idzi dzekutonga kwenyika nekufunctiona kwemagovernment inyaya dzakagadzirwa kuno kumawestern countries, and tichitarisa kuti mabatirwo anoitwa hurumende ichitarisa nyaya dzedemokrasi, demokrasi ndo system iri effective yavepo kwenguva yakareba stereki, and seamericawo yave nemakore akati kuti ichiitawo maelections ichisimbisa atingati mastructures emagovernment. Chinhu chaka takatarisira kuti zvinhu zvakadaisowo zvingave zvisingaitiki. Saka tichitarisawo nyika dzakawanda dzinowanzoitawo makakatano ari nyaya dzemaelections, zvinhu zvisina nyatsonaka zvakanaka, because zvinhu zvisingataridziwo kuti kunyika dzakaita seamerica dzine masystems akasimba chinhu zvinofanira zvisingaitiki. Saka zvinhu zvinokatyamadza sezvandambotaura, and zvinhu zvinotiwo dzosera kumasure masteps atatakaitawo kuafrica nedzimwe nyika ekuitawo kuti masystems edu asimbe semasystemswo ari kumawestern countries seamerica ino.
Tinoona ivo vari kutarisirwa kugadzwa pachigaro vajoe Biden vemadhemokrats vari kutarisirwa kudoma vachange vari mukabhineti yavo vachashanda navo, munoona vachanyanyotarisa zvipi?
Ziona senge pane chiedza chekuti nyaya dzerusaro rwaganda dzingave dzichitariswa pakabhineti nehurumende, and totarisirawo kuti vachadomawo vanhu vatema vakati kuti vaimpawewo yatingatiwo the black citizens muno muamerica. Ende futi tinotarisirawo kuti vave vachitarisirawo dzinonzi nyaya dzeimmigration, kuti pave nenguva yakati kutiwo maimmigrants vasinganyanyokonsidhwawo sevari very important panyaya dzehurumende, and totarisirawo kuti vachangava vachitarisawo hurukuro iripo panyaya yemitemo yemaimmigration, kunyanyanyanya vanonzi vari pamutemo wedhaka vanobva kunyika dzakaita sana Mexico nedzimwe nyika. Uyezve tinotarisirawo kuti vave vachikurudzirawo zvekare vakadzi kupindawo munzvimbo dzehurumende and power. Tinotaraona Vice President Kamala Harris wo vanovawo munhu mutema, and vanovawo munhu akaitawo kuti muno muamerica munomu nothing is impossible kana ari mukadzi. Totarisirawo kuti nyaya dzevatsadziwo dzichiiswawo patable and chienda mberi tichionawo vanhu vachipindawo mumapowers of position.